Ya maita zvakanaka zvikuru baba vakandimiri kuti pamukana uno tida kuyambira zvikuru vana veZimbabwe chinorato World Cup iri kutanga mangwana kukata sandira kuyambira zvikuru vana veZimbabwe kuti vashandise mari neuchenjeri vasainyanya kufarisa kupfatsura mari kuti vanokonda vacharasha mari vachipfatsura vachidya vachipinda marestaurant mahotera kana kuma night club kumachisa nyama vachifara nokuona nhabvu vachikoshiwa toda kuyambira zvikuru vana baba namai kuti vazvichengete nekuti tizoti vari kuwana maiwo pama World Cup ipapa vanoshandisa mafoni kubheta kubheja kudikita zvakasiyana siyana vana babawo ndizvozvo kana kupinda muzokutandarira kumarestaurant mahotera vachidya nokunwa nokugocha vachikoshiwa kuti Christmas inoda zvinozoita kuti mari inozopera vanopesa vakuzorwa nokuwisana mukati medzimba zvinopesa kuti vamwarume vapese vakutengesa dzimba ongozoona vanhu vakudzingwa kana kushaiwa rendi saka ndoda kukurudzira vanhu kuti vazvibate vana baba namai kuti regai kurashika nokurashikirwa nepfuma nokuti World Cup yauya yauya nguva yakaomesesa Christmas, New Year kudzoka kumabasa vana kuzvikoro vanoda mabhuku saka ndoda kuti ndikuyambire zvikuru vana baba namai
chii chasvitsa kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi moyo
nhau dzakafanana nedzidzi tinogara tichiparidza nezvadzo mukati memakereke uye futi zvakawanda zvatinosangana nazvo mukati mevana vekutenda nevanhu vakasiyana siyana vanonga vachiuyawo kwatiri vachitsvaga rubatsiro saka zvinhu zvakafanana nezvizvi zvakakosha kudzidza nokudzidziswa nokuti hazvizobatsiri kuzopepuka bako mvura yanaya saka ndoda kuyambira vana veZimbabwe zvikuru kuti vazvichengete vabate pfuma nenzira yakanaka nokuti vakavarairwa gore rapera vana gore rinouya vanoda mari dzemaschool fees vamwe vana vanopinda magrade 1 vamwe vanopinda magrade 7 mafomu 1 mafomu 4 nemafomu 6 vamwe vanoenda kumakoleji kana kumayunivhesiti nekumakosi akasiyana siyana saka kana vabereki vakashandisa mari vasingarangariri ramangwana revana vanopesera vagara uye futi vanopesera vakutengesa midziyo nokutengesa misha kana kutengesa zvavainazvo nenhau yokuti vakadya mari uye futizve vamwe vanenge vakaenda kunhabvuko vanosvika vakasaka vakazosadzoka saka tiri kukurudzira kuti vanhu vazvibate
chii chaita kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi moyo
atiri kuti vanhu vazobatwa nedepression kana mabp kaupesa vazoona nekushungurudzika atiti musafara vanhu farai but farai muchidziva homwe dzenyu regai kuti vana ninga vanodai nokuti zvinhu zvinozopinza dibopoto mukati meimba nokuti mudzimai achagara chipopota uye futi nevana vazozvizivi vanoda chikafu vada mbatya marendi anoda girosari rinoda kuti uzviraramise wenu nerendi dzinoda saka ndoda kuyambira zvikuru vana veZimbabwe hatiti vanozotengesa mudziyo kana vachitukano pu vanotadza kuenda kuzvikoro kana kutadza kuenda kwavaida kuite kuenda maunivhesiti mapesera makutengesa mudziyo tiri kuona vanhu vakawanda vachirambana nenhau idzedzidzi dzekutambisa mari saka ndoda kuyambire uye futi nesouth africa munoiona inogara ichiti vanhu kupira kugore rino havachadi musouth africa saka vari musouth africa vacho please chengetedzai pamunenge muinapo ipapo mupasungirire chero pakapuwa mwedzi 6 but chengetedzai kwazvo uye futi muwane Christmas yakanaka nokurambira World Cup musi wa18 vhiki inotevera inenge yechrismas nenyuya yakanaka muitwa zvakanaka mukomborerwa nemhuri dzenyu tinokudai uye futi mufare munashe tichifarai
saka munoona here veruzhinji vachitambira yambiro yenyu
baba wakandimirigai nditende kanzi ane nzeve ngaanzwe zvinoreva inzwi nhau inoende yekuti zvakafanana nembeu kune mbeu yakakandiwa muvhu rakanaka imwe yakandiwa munzira imwe yakandiwa parukangarawe imwe yakandiwa mumunzwa dzimwe dzichavhungwa kududzira kuti vanhu vakasiyana siyana vamwe vanhu vanoteerera nokuti vanhu vakawanda hongu World Cup iko yakaita vanhu vanotofungwa kuita mari yakawanda vari kuvachabudirirawo kuita mari asi vazhinji vachachema chete nokuti vachakundikana vachadyiwa vakadyiwa nemari yerendi vakadyiwa nemari yebhazi vakadyiwa nemari yekrismas vakapesera kutengesa nemagirosa vakapesa kutengesa nedzimba nemidziyo saka ndoda kuti kuyambirei vana vamwari avo vari muvhu rakanaka vanoteerera neavo zveve vakawira munzira vanogona kutira ipapo nokuti kana mari ishinge yavapo vanogona kupenga penga naita kuti gore rakupera vanopiwa mabhonasi vakupenga nemabhonasi vobva vabheta yose kana kugembula yose vozosara vasina chinhu mangwana vakuchema zvinozosvika pakuzopesera vanhu vakusiyana nokurambana nekuda kwokuti vakatadza kuteerera saka kuti kuvanhu vese vanhu mungatamba zvenyu but tambai munotarira rangarirai kuti panopera World Cup musi wa18 December sandi inoteverai chechrismas inouya yacho inew year paranga pachida mari Christmas ruda mari New Year ruda mari varoda mbachika dze Christmas ne mhuri zvekudya uye futi zve marendi kuenda kuchikoro zvezvinodai saka vanhu chenjerai ndatei.